oye. Nai igwe woye woye. Bigi woye woye. Baby, yao tenge biya ne makeup. Uya ni kufili rekop. Oski, jipa no tofara non-stop. Dansa hivwe. Baby, kana uneka papa njimbo. Wapati musindo.
Shut up, put your mind.
Pana pama kini ya ripo. Iwe uripo.
Shut up, put your mind.
Chingo itaka ku whisper. Whisper. Baby, mira ndi kutipe, pachikafa ini zvandinoita. Ndoda kuti umwe zvese zvawada kusvika huru waita koita. Haikona kusvitya mupfungwa uchiti ndine chimwe chinhu chandiri kuda ini riteni. Kana uchidauta madhiri achona huya nemaafidhavhiti ndosaina nepeni. Ihappy chete, kufara pachedu zvisina chete. Uchiita kakundidauta haundiketi. Chandongokumbira ndechekuti usandisechi. Kabva kanditi naiwe unonzani. Hazvina pasa kukaunta vabvunze zita. Ndozoti kuvanhu ndainge ndinani. Unongotipa nechikafa chanakamita. Big boy, boy, nai igwe boy, boy, big boy, boy. Baby, kana uneka papa njimbo, wapati musindo.
Shut up, put your mind.
Pana pama kini ya ripo, iwe uripo.
Shut up, put your mind.
Chingo ito kaku whisper, whisper.
Mari ya hidi noisi.
Ita kaku whisper, whisper. Chishuwo changu nasi ndechekungo tikira zirapo ringoramba riri pafuru. Mutemo wangu sabasi ndiripo akuna chimokwe chinongwa zvinopupa zvipepu kanzuru. Chipiwa shivazi whisky iyo yakamachuwa yavakaputira kunge pasuru. Ndopanoti welcome kubigi ligi. Zvaunoti zvihombe kwatiri zvidiki diki. Ndinokudyisa mari omuka wane fatigi. Hadzisi hope zviri real kunge madhiridhi. Hakuna kumanya hapana need for speed. Ingwambijana mbijana izi negiridhi. Vari kuona musakopere chipata nechemagafa saka ndinoti God please forbid. Nai igwe woye woye. Bigi woye woye. Nai igwe woye woye. Baby, kana uneka papa njimbo. Wapati musindo.
Shut up, put your mind.
Pana pama kini ya ripo. Iwe uripo.
Shut up, put your mind.
Chingo ita kaku whisper. Whisper.
Mari ya hidi noisi.
Ita kaku whisper. Whisper.
Ihepi negafa poisi.
Baby, kana uneka papa njimbo. Wapati musindo.
Shut up, put your mind.
Pana pama kini ya ripo. Iwe uripo.
Shut up, put your mind.
Chingo ita kaku whisper. Whisper.
Mari ya hidi noisi.
Ita kaku whisper. Whisper.
Ihepi negafa poisi.
Bigi woye woye. Nai igwe woye woye. Bigi woye woye. Nai igwe woye woye.
Gaffa kusvikandafa.
Mount Zion Music.
Ngoma foot.
Yip.
Ngoma foot. Ngoma foot.
Ta 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 ta. Dance.